Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai rusike vanoti danho rakatorwa nehurumende rekushandisa rotavirus vaccine rakakosha zvikuru. Varusike vanoti mishonga yekudzivirira zvirwere yakakosha zvikuru mukuderedza kufa kwevana vari pasi pemakore mashanu.
Zvinhu zvatinokurudzira chose kuti hurumende iri mushishi mekuda kugadzirira kuinza iyo yavanoti the rotavirus vaccine. Nekuda kwekuti gore negore Zimbabwe tinoita dambudziko guru remanyoka kunyanya nyanya kuvana vari pamakore ari pasi pemakore mashanu.
Sangano reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti vana zana vanofa zuva rega rega muZimbabwe nekuda kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira manyoka izvo zvinokwanisa kudzivirirwa nekubaya vana ava majekiseni. Zvinonzi vana vanosvika zviuru gumi nezvina muZimbabwe vanofa gore rega rega nekuda kwezvirwere zvemudumbu. Zvirwere zvemudumbu izvi zvinokonzerwa neutachiona werotavirus. Varusike vanoti kuuya kwerotavirus vaccine itsva kuchabatsira zvekare Zimbabwe kuti ikwanise kuzadzikisa zviga zvayo zve2015 Millennium Development Goals. Varusike vanoti Zimbabwe ikakwanisa kushanda nesimba kufa kwevana kunogona kudzikira zvikuru.
Zvingatibetsera zvikuru kana takatarisa nhano dzekuda kuti tikwanise kumita ayo anonzi Millennium Development Goals anonangana nevana vacheche ivavo vari pamakore pemakore mashanu zvichidzika. Saka tinozvikurudzira zvikuru, asi tinovimba kuti hurumende hakusi kungotaura nje, inotori nemaresources kana mari dzavaunganidza kuitira kuti chirongwa ichi chinge chichitobudira iro mugore rinoteera racho iroro.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Medical Doctors Association Dr Douglas Gwatidzo vanowirira nawo navarusike kuti danho ratorwa nehurumende rakakosha zvikuru.
Vaccine yeti tanga takaimirira kwenguva yakati rebei. Tinoona zvakanaka kuti hurumende yakuona kuti zvakakosha kuti vana vadzivirirwe kuzvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa nerotavirus.
Vakwatidzo vanoti mushonga wekubaya uyu unodhura zvikuru zvekuti Zimbabwe inofanira kuona kuti yawana mari yakawanda zvikuru yekuti mishonga iyi igare iri. Vakwatidzo vanoti zvinhu zvinozoshoresa kuti mushure mekuparurwa kwechirongwa ichi mishonga yozoshayikwa munyika. Pari zvino rotavirus vaccine iri kuwanikwa muZimbabwe uye vane mari vanokwanisa kuitenga vega. Chirongwa chehurumende chakanangana nekuti mwana wose munyika awane mishonga iyi zvisinei kuti vabereki vake vane mari here kana kuti kwete. Gore rapera Zimbabwe ichibatsirwa neUNICEF neGlobal Alliance of Vaccines International yakakwanisa zvekare kuparura mumwe mushonga wekudzivirira chirwere chenyumonia icho chinourayawo vana vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Sylvia Manika.